mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Mbira 2023. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadana nhengo dzeparamende kumusangano wechimbi chimbi mangwana chishanu kuti gwaro rekutarwa kwematinhu kana kuti delimitation report ridzewe. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanosunungurwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadana nhengo dzeparamende kumusangano wechimbi chimbi nechishanu chino nenguva dza9 mangwanani wekuzeya gwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report. Gwaro iri rakasvitswa kumutungamiri wenyika zvondorapera nasachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba, asi nhengo dzeparamende dzakanga dzatove pazororo mushure nekuvharwa kweparamende musi wa20 zvita. Asi nhengo idzi dzakaziviswa kuti dzichange dzichipinda mumusangano uyu dziri pamadande mutande nekuda kwedambudziko rekugara muguta reHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanokokera nhengo dzeZANPF muparamende vapupurai togarepi.
Ndingati musangano uriko neFriday ndokuti tigamuchire gwaro rakabva kuZeki. Isu sama member of parliament zvikuru nechitaura ndakamirira veZANPF. Hatina chatingati chingaita kuti tirirambe nokuti hatisati tarivona. Uye pfungwa dzedu hadzidi kumanyamberi kuti chakaitwa navanhu vanoruzivo kudaro chingava chakashata kana chakashatira rwendo rwatiri kufamba rwemaelections. Saka isu tinonotambira gwaro iri mwoyo yedu nepfungwa dzedu namaziso edu takangovhurika tichingovimba kuti chakaitwa chakaitwa kuti kana toita maelection zvinge zvakatinakira, uye tazadzisa mutemo wenyika unoti nenguva yakati tinofanira kunge tichienda kundodimbura dimbura mawadzi namaconstituency takanangana nesarudzo.
Saka separamende vatogarepi, zvii zvamunotarisirwa kuti munge muchiita negwaro iri?
Ava vakaita basa ravo rinofanira kuuya kuparamendi. In fact vakaenda naro kuna purezidendi, zvino rauya kuparamendi, parlamendi yoona. Isu tonyorawo ripoti yedu yokuti zvataona zvakanaka, zvataona zvinoda kugadzirwa nezvakati, zvataona zvakatinakira mudhokumendi separamendi, then toridzosera kuna purezidendi roita mastages anenge asara. Saka pari zvino hatina dzimwe pfungwa vaJonga pane ripoti inobva kuSeki.
Tiri kuzwawo kuti nhengo dzichange dzichizeya gwaro iri dziri pamadande mutande dzisiri muparamende. Munoti nedanho irori?
Zvamunoziva imi mahotera iwawa haisi nyaya yekungobhadhara chete, asi kuti inguva yokuti vanhu vazhinji vakabva kune dzimwe nyika vazere mumahotera medu imomo. Saka pamwe zvinozogozha kuti toti mamembers auye votambura pokurara vodini vodini. Saka navamwewo vanotipa mamaservices akaita sana fuel, nguva yeholiday fuel yakashanda yakawanda vanenge vainevo, zvinovagozhera kuti vape mamembers mafuels avo kuti vadzokere munzvimbo dzavanenge vabva. Saka takatarisa kuti zvose izvozvezvo tikazvibatanidza tikati mamembers auye tichizotambira dhokumendi vakauya physically, zvinogona kutipa dambudziko mamembers otadza kudzokera nenguva iyo vachida kudzokera kumuri dzavo. Nguva inodiwa zvakare yokuti tigamuchire ripoti haimbodariki kana 30 minutes. Saka kuti munhu abve kwese kwandiobva kwagutuko kana kubva kuchiredzi kana kubva kubhinga ongouya oita 30 minutes nokuti hapana zvinotaurwa minister unongo tigamuchitsa kuti ndio report richiri ongorovai
saka muchazowana mumwe musi here wamuchange muchigara pasi muchezeya gwaro iri
mamembers akariverenga mumwe nomumwe kwaari tichawana zuva richataurwa nechishanu patinenge tasangana rokuti munhu wese achiuya manje achizotaura maonero ake eripoti yatingati debate so debate yemamembers eparliament is coming and every member will be given an opportunity to debate the report
mukokeri wenhango dzezanupf mudare reparamende vapupurai togare pi vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 jonga abatawo mukokeri wenhengo dzecitizens coalition for change muparamende vaprosper museyami kuti tinzwewe pamire bato ravo panyaya iyi
takatarisana nenyaya yemusangano wadaidzirwawo kuti tinge tichisangana musi wechishanu musi wa 6 January na 9 o'clock parliament tichaita kuti tinge tiri panzvimbo ipapo nemamembers of parliament se-3C tichange tiripo takabatana nevamwe vemapolitical party sedare reparliament nenyaya yekuti musangano uyu wadaidzirwa zvechimbi-chimbi madaidzirwa awaita zvakaringana nezvinotaura bumbiro takatarisana nenyaya dzekugurwa kwematunhu nemazuva anofanira kunge achiitwa nedare reparlamende kana richinge rapihwa nyaya iyi dare iri saka tichaenda totarisana nenyaya iyi nekuti apa musi wechishanu tiri kungopirwa ripoti kuti inge yava kuparlamendi
saka munokwanisa here kuzeya gwaro iri nezuva rimwe chete iroro
kana ripoti ichinge yapiwa pane nyaya yekuti tichapiwa mukana wokuti tinge tichikwanisa kunzwisisa ripoti iyi kuitarisa kuiwerenga kunyatsa kuinzwisisa zvakakwana tichapiwa mukana then tadaro iyo parliament yakatarisana nedare reparliament reSRC yakagadzira yatinoti ad hoc committee nyaya yead hoc committee ndeyekuti ichagara pasi yotarisa futi ripoti kuti yakamira sei youya yonopa ripoti kumamembers of parliament ese kuti anga achizwa ripoti yavo yavachange vachiuya nayo kudare asi zvakanyadaro isusu tinenge tiine mukana wokuti tinge tichitarisa ripoti umwe naumwe nekupiwa mukana wokuti unge uchitaura pfungwa dzako dzaunenge uchiona panyaya iyi
sebato recitizens coalition for change muchange muchitambira here kana kuramba gwaro iri
munofanira kuzwisisa kuti isusu hatisi maindependent mp tiri mamps ane bato bato redu rinonzi TCCC rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa saka tinogara pasi secaucus tagara pasi secaucus totarisa kuti ripoti iyi nezviga zvatakatarisirawo isusu semusangano iri kuwirirana papi tiri kutadza kuwirirana papi tingaita kuti zvigadziriswe papi patinenge tichitaura patichapiwa mukana kudare reparlamendi ndozvatichaita saizvozvo then tadaro tochipa mutongo wedu isusu takagara pasi secaucus kuti chii chatinowirirana kuti ripoti iyi inofanira kunge yakamira sei tinoigamuchira here hatiigamuchiri here izvi zvese zvichanga zvichigurwa necaucus takagara pasi neutungamiriri hwedu
tiri kunzwawo kuti nhengo dzichange dzichizeya gwaro iri dziri pamadande mutande dzisiri muparamende munoti nedanho irori
nyaya yevirtual inyaya yakaoma zvakanyanya nekuti zvinezvi munyika medu network iri kunetsa saka kunetsa kunoita network mamp edu anogara nzvimbo dzakasiyana-siyana nzvimbo zhinji network iri kunetsa kunyanya-nyanya network inoita kuti munhu ange achitaura ari padande mutande apa saka tinotarisira kuti tichaita kuti musi wechishanu nekuti panenge pane machief whips vemapati ese nemamembers akaselektwa iad hoc committee kuti vange vari mudare tichasimudza nyaya iyi kuti tine dambudziko renetwork saka ipapo panofanira kuti patarisiswe
mukokeri wenhango dzezanupf mudare reparamende vapupurai togare pi Awa vanga vari mkokeri wenengo The Citizens Coalition for Change mparamende wa Prosper Mtayami vari parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Vaimbo va meya weguta re Harare uye vari kanzura we ward 27 muHarare makare va Herbert Gomba vakasunungurwa nemapurisa mushure mekusungwa nezuro vachipomerwa mhosva yokugadzirisa zvirongwa zvezvibhorani nezvimwe zvebudiriro kune vavanomiririra gore rapera. Vagomba vakasungwa kazhinji vachipomerwa mhosva yedzeuori dzakasiyana siyana. Tabata Vagomba kuti tunze zvakaitika.
Tingati kubva muna July tingati chishanda semusha wandotungamira wa 27 kuti tigadzise matambudziko emvura anovanga achinetsa vagari July 2022. Tafamba kudaro takakwanisa kubudirirawo kuinigeja amani shamwari from the Chinese embassy to be able to help us kuti tinge tichiwana mvura. So vakatipa mabhos 5 masolar powered. So mukushanda imomo navo takatanga basa iri muna November tikashanda zvakanyanya. Pakushanda ipapo taingowa na matambudziko basa redu richiiswa politics tichivingwa nevamwe vaizviti vanobva kumaofisi ekumusoro vachida kumisa project vachitipa mainstructions akasiyana siyana ataingoteerera tisingatedzeri. Saka basa rirazopera takawirirana nevatanga tishanda nawo kuti vanouya paground toita handover kucommunity iwane mvura. Tanga takatarisa kuti mwaka uno unowanzonetsa typhoid necholera. Saka papa nemidi yekuti tinge tichiita basa iri takatarisa kuti tiri kuda kubatsira vanhu vedu.
Vagomba, hurumende yaiti ine basa renyu yaibvumirana nekubatsira uku kwamakanga muchiedza kuita here?
Mukuda kubatsira imomo ndo patakanyora tsamba ndakatoinyora ndirini kuti iende kusouthaton provincial police office kuti vatipe mvumo. Mukuda kupuwa mvumo imomo ndo paita dambudziko rekuti tsamba takanyora musi 27 December. Saka nezuro musi wa 3 ndakatuma nhumwa ikoko kunoti tipewo kusvikira zuro takatuma nhumwa kuti tipewo mhinduro yedu zvikanzi aiwa Monday ikenge riri zuva ranga riri holiday hatisakwanisa kunge tichini tichitaipa tsamba yedu. Saka inini endai munoita basa, kana maita basa isusu tiri kuya ikoko since tiri semapurisa vamwe chete achakuchengetedzai. Muuya vanouya netsamba yedu. Saka pavanouya vanobva vangouya netsamba yedu yemvumo. So isusu taorganiza takabva taita basa taunganidza zvaidikwa zvese 10 o'clock dzakwana zuva nezuro tichiti takuita event yedu. Mapurisa mamwe akasvika tikakurukura nawo.
Iyo mapurisa akanga achidei uye vakatii kwamuri?
Vakatibvunza zvatibvunza tikati tikavapindura tikashanda tese zvakanaka papastori nadambudziko. Ndo patakatanga event yedu ini ndandakamirira musha vakatibatsira from the Chinese embassy vanga vakamirawo Councillor Stenman inga vanga vakamirirawo City of Harare. Saka program idatanga ndikapa speech vamwe vakataurawo from there ndo pakazoya shoko rekuti misai programu muudze vanhu vadispese pane zvidiki zvisina kuzogadzirisika zvinoda kugadzirwa between the embassy and my state institutions. Zvadaro ndisati ndakwanisa kupindura ndakabva ndadeedzwa futi kuseri ndikabva ndatanga kunzi wasungwa tenda kuglenora polisi. Saka ndaenda kuglenora polisi ndo patakagara maawasi atakagara kusvika ndazoreleasiwa. Ndo zvakaitika maringe neprogramu yamanga muchibvunza. Ndinongotenda vamwe muglenora, tenda munamato ibasa ndo zvarinoita maita.
avo vange vari vayamba vameya veguta reHarare uye vari kanzura uye ward 27 muHarare vaHebed Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti Zimbabwe inofanirwa kuteerera yambiro dzose dzainopiwa nemasangano anobetsera nezvekudya nekuti nyaya yezvechikafu haina kumira zvakanaka. Nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChild Care, Reverend Forbes Matonga, vanoti sekuyambirwa kwakaitwa nemasangano akaita seWorld Food Program neFuseNet nemamwe panguva ino ndipo panoshaya vanhu zvekudya zvakakwana nekuti vanenge vasisina zvekudya mumatura. Vanoti kudzika kwemihoro yevashandi kunobata vari kumadhorobha nevari kumaruwa, naizvozvo hurumende inofanirwa kuteerera yambiro dzainopiwa nenyanzvi dzezvechikafu. World Food Program yakatoyambira kuti muZimbabwe vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere kana kuti 5.8 million vanoda kubetserwa nechikafu. Ngatinzwei hurukuro yataita naReverend Matonga.
Kune vanoteera mwaka wezvekudya yatinoti food aid season, chokwadi nguva inei ndo inova peak yenzara nepamusana pekuti vanhu vanenge vasisina zvavainazvo mumatura uyezve mudziminda munenge musati maane chinhu. Saka nguva yaDisemba kuenda kunobuda muna February ndiyo yatinoti peak yenzara. Apo vanhu vanenge vasina chekubata hongu apo nepapo, pangadai paakubudawo tuderere netumwe twakadaro, asi zvekudya chaizvo zviri solid, panenge pasina zvakawanda mumatura evanhu. Saka tinodayira kuti projection iri kubva kuFuseNet iyo pamwe chete nana WFP inofanira kunge iri accurate, yekuti manamba evanhu anenge vaakuda zvekudya anenge ati kwirei kupfuura zvaanenge akaita pamwe medzi yapfuurai.
Chii chamuri kuyambira apa mufundisi Matonga? Izvi zvinonyatsorevei?
Zvazvinotaura vawande ndizvozvo zvekuti tinofanira kugadzirira zvakasimba panguva inei, kudayira kuti dene kuri kunzi matura edu akadai nana GMB vanenge vaine zvavakachengetera vanhu, ndo nguva yavanenge vaakutanga kuchipa vanhu. Nekuti even vanhu vanenge vachipanana pachavo mumamisha vanenge vaakutyira kuti hatingakwanise kuchigovera chibageti nekuti season yatiri inei hapana taane confidence yekuti ichanaya zvakanaka here, kana kuti mvura ichawandisa, kana kuti inoita shoma. Saka vanenge vaine chekudya mumamisha umu havachakwanisa kugoverana nevamwe nekuti vaakutotarisira zvemwaka unoteera. Vanhu vanozoti pava paya vaona kuti February chibage chavo chaakuragidza kuti aiwa chapa chinosvika, unoona vanhu vaakutanga havo kuti kana vaine chimwe chivi extra vanotanga kuchitengesa kune vamwe kana kuti kuchipa kune vamwe. Saka ndinodayira kuti ichokwadi chamuri kutaura chekuti tiri kutaurwa mumanewspaper nekuda kweFuseNet chekuti nguva inei vanhu vanenge vasisina zvekudya mudzimba dzavo. Zvichitarisirwawo zvekare nyaya iyoyo yekuti maincomes evanhu ichokwadi kuti akadzika kunyanya-nyanya kune vaya vanenge vachitambira nelocal currency kana kuti yatinoti Zim dollar. Zvinovaremera kuti vazosandura mari iyoyo vachienda kotenga munenge muchidiwa maUS dollar. Kana dai mukanzi muri kudiwa maZimbabwe dollar acho, mareta anenge achisenzeswa anouraya mutengi, haaite kuti mutengi azokwanisa kunyatsokuwana. Saka mari yaanokwanisa kuwana kuti aende pane inonzi poverty bottom line iyai haizobudi. Unoona kuti vanhu vazhinji vanoramba vakadzvinyirirwa vari pasi pepoverty bottom line nenyaya yekuda kwemaexchange rates ariko. Saka muri kuona kuti kune shishi revashandi rekuti mushandi wega wega anenge ari kuti aiwa dai zvaibvira tatongotambira idari maUS acho, pashaye zvipfukuto zvinodyika income yavo nenyaya yekuda kwemaexchange rates. Ndo maonero andiri kuita vahwande.
Nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChild Care, mufundisi Forbes Matonga vari muHarare neStudio 7. Chombo tarisa ziri mumapepa nau anasi. Mu Newsday darire High Court rakaramba zvakare kupava Job Sikala mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Vasikala vava nemazuva mazana maviri vakavharirwa vakamirira kutongwa mhosva yavanopomerwa yekukonzera mhirizhonga mushure mukupondwa kwaMo Blessing Ali mwedzi mitanhatu yapfuura. Munyuzde makare, mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa vanoti vachagadziridza ukama nemapazi emauto nemapurisa kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachamisa vanoti hurumende iri kushandisa mauto nemapurisa kuita zvematongerwo enyika, vachiti vachasimudzira, vachachengetedza nekushanda nevarume nevakadzi vemauto nemapurisa. Mukroniko, sangano Recibo Protection Unit riri kuyambira kuti vanhu vangwarire sezvo kuchitarisirwa kuti mvura zhinji ichanaya kusvika musi wesvondo. Yave nguva yenyu vateereri izvo yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Ziyambi, ihlaini mari vaziyambi. Kana chiri chokwadi kuti muri mu 70 day Adventist chai chai, sangano rinomusarira, ihlaini mari. Musada mari kudarika mwari vaziyambi. Madhokuta amunotipa amunopambire muchiti kwai tinawo tinawo muzvipatara mumajere. Onyanya kuwanikwa mumajere sei ko kuzvipatara kusina madhokuta vanhu vachifa nekushaya madhokuta. Muri kuzama kutaura kuti kudini. Vaziyambi, ihlai mwari vaziyambi. Even madzimai evanhu vari mumapolitician ari muzanupiefu. Sei ko musika instill ma words of wise. Muvanhu ava vakaine mwoyo yakasindimara yakaipa kudai. VaJobusikala munzwiri urombo vanhu makaita sei kuini. Vanyanya kuita sei vaJobusikala vamuramba vari mwari mujere zvechokwadi. Chii chanyanya kunetsa?
Ya, basa rehurumende ndiri kuona kuti mutemo watevedzegwa here munyika. Saka pakusungwa kwavasikala kusvika panguva ino vari mujere vasina kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso zvinoratidza kuti kushorwa kwemutemo. Hurumende yakafanira kupindira pakushorwa kwemutemo kunyangwe ichifanira kunge isina diro yakarerekera. Inofanira kupindira panyaya dzemutemo hurumende. Kana mutemo ukachorwa nematare, hurumende inofanira kupindira. Saka zvinoratidza kuti hurumende iri kusapota matare zvarikiita, nokuti matare ari kuchora mutemo. Zvinhu zvirikuitika izvozvo kuti hurumende iripo. Kana yanga ichinzi haina chokuita nematare, yaifanira kuwana chokuita nematare kana ichora mutemo. Saka kusotendedza mutemo uchorwa vachitozvitendera zvoda kuti ivo vandozvisapota zviitike seizvozvo. Nongova nyaya yepolitics yekusungwa kwavasikala.
Takazvitarisa tingati delimitation chii chainetsa ko, chii chainetsa, chii chainetsa pane delimitation? Because kana chingoitwa delimitation inongoitwa delimitation zvepamutemo, zvokuzoti iri kufevha opposition kana kuti iri kufevha chii, zvazobvepi? Because nyaya iripo ndoingoti delimitation inofanira kutongoitwa whether what or not. Hatingambodzokori kudzoka kudelimitation kushandisa maprocesi ya 2018. Vanofanira kutoshandiswa igore rinoiri. Varoda kutebhura, handiri kutebhurwa musi wa7 muparliament.
Makurokotoka egore dzvaku ZANUPF uko. Aiwa ZANUPF nyama dzako dzadzihwa waedza kujustifya utsinye wamuri kuitira Jobusikala. Then chobva ipapo toti aiwa wingidii ngaasiwa akadaro vidu imhindi wedu uyu. Tinomuda akadaro, regai aimbe amutaure meseji yake sezvairi. Inguva vedu we hazvi ukazvichengetera mudundundu unongowanikwa watanga kungozviimba. Saka ndozvazviri, regai vaimbi vaimbe zvavanoda, kwete zvekuti kwai yeye anofanira kubhaniwa, anofanira kudai. Aiwa hatingashandika tichidaro zvine vedu we. Regai aimbe, vana mapfumu wani nevamwe vadhara veita kudhara vaingoimba wani nziyo dzechimurenga. Ndo chimurenga chacho ichochocho. Munhu ane kodzero yekuimba zvaanenge ahwa mumwoyo make. Anofanira kuita speak for the poor. Regai ataurire varombo nevasina mahwi. Regai avataurire, ndo basa ravo vaimbi, kwete kurumbidzwa zvinzwa yagona yasina nevaimbi venyu vanokunyepera.
Kazwai pachirongwa icho chakanakira vanhu vese kuti vazive chokwadi chiri kuitika muZimbabwe nenyika dzakatitenderedza. vanhu vari kudya mari nevambomira kutitirano isi vana ziyambi ziyambi ava vanotafadza mugwadi because vari kudya mari havangatiudzi kuti munhu ari musungwa haasina kodzero dzake dzese dzatogwa une right to medication une right to medical field une right to social field une right to spiritual field une right kungowo munhu anorarama kana vachiti isusu tine madoctors edu muchipatara tine chimapsychologist edu muchipatara asi vamwe vakuru venyika vanombonzikwa vachitaura kuti we have captured everything judiciary ndeyedu tisu mapurisa tisu zinara tisu zideko tisu then you won't understand kuti chii chirikunyatso kuitika because vanoti uku vanoruma uku vanofuridzira uku vanoruma uku vanofuridzira wedu job scala nemagarira aita muchipatara umu takuti chipatara haisi prison it's now a hospital because vari kurwara chii chatiri kuita mbavha dzatorova munhu dzikareurura dzine bheiri izvo dziri kubuda pazve uyu wadi edway
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisidei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reUnited Nations Security Council riri kutarisirwa kuzeya nyaya yekushanya kwegurukota reIsrael rinoona nezvemapurisa svondo rino vachishanyira nzvimbo dzinoyera dziri muguta reJerusalem paramende yeAmerica ichasangana zvakare nhasi masikati kuti isarudze mutauriri mutsva weparamende mushure mekutadza kuita izvi kwemazuva maviri vanotarisirwa kuva mutauriri weparamende iyi vakevin McCarthy veRepublican Party vari kutadza kuwana mavhoti anodiwa kuti vave mutauriri weparamende iyi kanomwe kwose vamakathi vakatadza kuwana mavhoti akakwana naizvozvo nhengo dzeparamende idzi dzichasangana masikati ano kuti dziedze zvakare kusarudza mutauriri weparamende sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadana nhengo dzeparamende kumusangano wechimbi chimbi mangwana chishanu nenguva dza9:00 mangwanani kuti gwaro rekutarwa kwematunhu redelimitation report rizeyewe vaimbova meya weguta reHarare vaherbert gomba vanosunungurwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindabele